Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinozofara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vatye. Rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kununga zvese nomuromo, vari kurara nenzara, vachisera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini.
Saka muita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita nezvisupplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara. Asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo dzamakambani zvavo. Pana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanira nekuti zvikoro zvikurumidza hazvo kuvhara. Zvavhara kosana nevana vari kunyora chete veolevhu neelevhu. Asi zvekare izvo zvinopa kuti ivhiniwa vanenge vasara mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro umu. Maboarding school asiyauka vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yasidewo kuti haina hanya. Kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro, inotoona sekuti zvematengerwo enyika ndo zviri nani. Vanenge vachita kuti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Wariku fesa netambu zikoro kufidia wana oru mabuti.
Wakuru vezikoro wakanyo ratamba iyi. Pane minjuro ya batu wana ere kufakuru mende.
Pane minjuro ya wana kufakuru mende wanongo uzuwa zebali na mburu mabuti. Dae matana wadere kwa wakona uti waeta mdeme mdeme. Aso watere kwa shima mariache wana inunga kupi. Uche mino. Next week, wabere kwa kawanda wadama kushikoro kwa zote oriana na wakuru ya zikoro kuchichi nga ito kuti wana wate zikotoro asi jinokona zaka omera wabere ki zaka omera ya zikoro
kwa wabere ki wanga iti chingipanya yae
wabere ki apana za wanga ito nauti mnuweza hari kucho jamba wabere kwa sasa kumtana ni patumbu wabere kwa wanda omutu urumeni wa kize wato marino kosha urumende ndiye ene social contract na wande ene kuna kona kuti ya wana solution ya kuti marika wani kwa sei chikafu chinga wani kwa sei muzikoro kaya zaito birao kana kuchopoa mabodi nikuru chikafu zunga wanani shakune madona zanoya wane chikafu mama
abo wanke wari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe watakawa fira joo wachitaura wari parunare wari kumashingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kuda kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa ne Studio 7 muguta Francis Town neHaburoni ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vemadhorobha aya. Meya weguta reHaburoni vakachisotutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa namaya weFrancis Town amai Sylvia Muzila avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muHaburoni vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa vanoti netsei ipapo nodotenga saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re National AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba. Kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanotasa kuva provider nezvinana magloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeigner muno mukangu vakashinzwa chakazvitsvaga mari. Saka zvakazvitsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanzikwa na mari kuenda kuZimbabwe kunotora zvema ARV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari ndizvokuti akaenda kuvakuru vemuno makavapuwa problems avo vari kuona kuvabatsirawo since iye pamwanenge akabva achitomwa. Saka muno mukuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akaiwa kuzotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuenda kumera musha.
Mumwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika ichipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tinototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha unorapwa kumusha. Inoona rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kusara kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyatsi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhipitivha mukuru muguta iri vaDermot Shea vati Tala Farea uyo ane makore gumi nematanhatu nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore makumi maviri nematatu vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Ngatitsananguriro kuti kuitei imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine musangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana siyana pasi rese, saka ndiyo tanga tichiita inonzi Global Leaders Forum.
Mise mudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvizva muri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvekuti mugoso nopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera uye zvichirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoreno zvekuti ndichange ndichienda kuchikoro, pandirikuenda kuchikoro ndirikudzidzawo nyaya dzema human rights kuUniversity of Minnesota. Asi ndiri ipapo futi zve hatingoende kuchikoro chete tichaenda kubasa. Kanyaya iripo ndeyekuti ndinenge ndifanira kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe. Chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba. Saka izvozvo ndizvo zvandinenge ndifanira kuti ndozotora rumwe ruzivo rwachona ndoenda naro tonozoshandisawo kunyika yedu.
Muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imomuno muAmerica zvamungada kuona zvichiitwa kuZimbabwe nyanya takanyanya kutarisa madzimai?
Chandinoyemura panyaya dzemadzimai nyaya yekuwaniswa kwemukana kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo. Tangava panyaya yezvematongerwo enyika because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica. Unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana. Izvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerusewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa.
Tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica, zvii zvamadzidza? Takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump, tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muye nemuCongress. Tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira, vana Oprah Winfrey vari kumiramira. Zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno?
Ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave nerurengo. Rurengo runosvika pakuti vanhu vanorovana, zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu. Ndinonyatsoona vanhu vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro. Ndikatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia, ndinonyatsoona mapato ese achikadziwawo. Plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoko, hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita. Saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndozvandati ndayemurawo sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei. But ndingangoti pakukokera kwavarikuita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo, zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation asi varipa Hubert Humphrey Fellowship imomuno muAmerica. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer uyewo HIV kana kuti shuramatongo, asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada. Pavakaburitsa mashoko iwayo vakaturunura mashoko avo vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatida kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya vachizivisa kuti vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer neHIV inoyeshura matongo, asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachiti aiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu, munomirawo papi imi semuKristu?
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yeva paridzi vakaita sana magaya nevama wakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari bati taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvinotishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvina hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematomberwo enyika zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vangotongofunga kuti tikaenda kwamagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day wongoti ndatova nemushonga uyai mutore mushonga mushonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kutaregulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism iko zvoizvo hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munotiwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoraiziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuva inyika isina zvekuti fembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo wezimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajonga kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto westudio 7
yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reworld food program rakapiwa mari nehurumende yeamerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuzimbabwe chikafu munyori wedu wekutanga mukoma steve mizha vanotiwo tosvika riini tichichengetwa nhaye guys kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguru ivava ngavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here ndimukoma steve avo vari kupawo pfungwa dzavo mukoma richard mwoyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau istudio 7 nekurehwa kai aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo uyezve mamuka sei vana vamwari munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika tinoti muchengetwe namwari nguva dzose amen aiwa tinotenda mukoma richard mwoyo nemashoko enyu tinovimba vateereri vestudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura munyori anotevera ndibaba takunda isaac mugovera avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko ezanupf saka machinja muchakaura nenzara gore rino. Aiwa baba takunda, fungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya, pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANU-PF, vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro wekupedzisira ndi Samuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi, vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu nderekukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro, shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken in 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Erenshals 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Cape United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blawe Chiefs kuBaobab Stadium. Oh, na, 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 na. Another Paul Cruz on the beach, right? Yeah, yeah. She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Can I watch in the dandy ring? Dandy ring, you'll sing a joke.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.